Varimi vakawanda vakataura nesu Joseph vanoti mari iri kuda kupiwa bazi rezvekurima ishoma zikuru pachitariswa kuti nyika iri kubva munzara nekuda kwemvura shoma yakanaya mwaka wekurima vachiti panodiwa mari yakawanda kuitira kuti nyika ive negohwo guru kana munyika mukawana mvura inokodzera. Mumwe murimi ane maonero aya ndivaMishek Muzondo vanorima vari kuBhange.
Mari yekuti chikwadi ishoma and it will not be accessed nevanhu vakawanda considering the price of inputs kurarino.
Mumwe murimi wekuBhindura mudunhu reMasenal and Central vachinarwo kasamba vanoti mari iyi ishoma sezvo iri kusikutanga kushanda kubhadhara varimi vasati vawana mari dzavo dzezvirimwa zvavakaendesa kuGrain Marketing Board neCotco. Vakasamba vanoti contract farming yakanaka chete kana paine chibvumirano chakanyoreranwa pasi zvikuru kubazi rezvekurima sezvo vakawanda vachizobviswa pamunda kana zvirimwa zvave pedyo nekukohwewa. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union Rapoo Zakaria vanoti chinofanirwa kutanga kugadziriswa upfumi hwenyika kuitira kuti mari yemunyika itange kushanda zvimwe zvose zvozotevera. VaZakaria vanoti kunyange bazi rezvekurima rikapiwa mari yakawanda asi iri mari isina kusimba hapana chinobuda. Panyaya yekurima pasi pecontract farming vaZakaria vanoti zvinoshanda kana paine mitemo inotsigira mhando yekurima iyi. VaZakaria vanoti kana pasina mitemo zvinoita sezviri kuitika kufodya zvekuti zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kana kuti 95% yefodya iri kuenda kunze kwenyika inova makirogiramu mamiriyoni mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nematanhatu kana kuti 296 million kg. Gurukota rezvekurima Dr. Ancias Masuka vanoti mari yavari kuvimbiswa kupiwa pabhajeti regore rinouya ishoma zvikuru zvichienzaniswa nemari yavakapiwa gore rakapera.
We expect also the budget to avail sufficient resources to enable the ministry to fully discharge of it.
Tinotarisira kuti mari yakataurwa pabudget ichauya kuti tikwanise kuita zvatinotarisirwa kuita sebazi rezvekurima kunyange mari yakataurwa iri shoma zvayo.
VaMasuka vanoti hurumende iri kutadza kuwanisa bazi ravo mari yakabvumiranwa muzvibvumirano zvakaitwa kuAbuja nekumaputo zvinosungira dzihurumende kuti dzipe mapazi kurima mari inosvika zvikamu gumi kubva muzana kana kuti 10% yebudget rose.
Our expectation therefore is that the legislature will appropriate sufficient funds.
Asi mari iyi shoma zvikuru kana zvichienzaniswa nemari yakatarwa pachibvumirano cheAbuja nemaputo declaration.
Gurukota rezvemari vamutuli Mwuve vakaisa chikumbiro kuparamende mwedzi wapera chekuti vapiwe mvumo yekushandisa mari inoita 283 billion vig mugore ra2025 kusanganisira 22.9 billion vig ichaenda kubazi rezvekurima. Paramende inotarisirwa kuzeya bhajeti rakaturwa navamwe uye kana yaritambira ndiyo mari ichapiwa mapazi ose ehurumende. Izvi zvinofanirwa kuitwa gore rino risati rapera. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.